tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanorarama neurema vanoratidzira pamahofisi egurukota rezvemari muHarare vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mari yavanga vasiri kupiwa kwemakore masera adarika.
Mumiriri wembizo mudare reHouse of Assembly vaSettlement Chikwinya vanoisa mudare iri nyaya yekuti chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vazovhote musarudzo chiwedzerwe nguva pamwe nekupiwa mari inokodzera.
Chikwata cheZimbabwe Tennis chokweshana nezvimwe zvikwata mumutambo weDavis Cup kuEgypt.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Inoi Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Vanorarama neurema nhasi varatidzira pamahofisi egurukota rezvemari vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mari yanga yava kusavapa kwemakore masere adarika. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vanorarama neurema vanga vakatakura mapepa nezvinyorwa zvakasiyana-siyana varatidzira pamahofisi avatenda ebiti vachiti havasi kufara nekusapiwa mari nehurumende kwemakore masere apfuura. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzitiwo neiwo sevanhu. Mumwe wevaratidziri ava vatendaidimikira vanoti hurumende iri kuvabata nekuseri kwemaoko.
Vanhu vari kuda kuti vaonekwewo sevanhu vari disabled kuti kudai vagona kuwana chouviri chinogona kuvabatsira. Bhozi dambudziko nderekuti vanhu vangozara mumastreets umo instead yekuti vaassistwe nezvimwe zvinhu zvinogona kuti vaite vararame iwo nemhuri dzavo. Vaite zvimwe zvinhu maprojects akasiyana-siyana wevhiedhe maprograms akawanda stereke anechekuita nemaprojects. But it seems kudisability sector people have been sidelined for quite a long time. And we say it's high time there should be an intervention of some sort along the thing.
Mumwe muratidziri amai Stokozile Matutu vanotiwo havasi kumbopihwa mari yavakavimbiswa nebazi rinoona nezvevanhu vanotambura resocial welfare. Bazi iri rinonzi rakavimbisa kubhadhara vanorarama neurema mari inoita $20 pamwedzi wega wega kuitira kuti vanorarama neurema vakwanise kubatsirikana. Asi vanorarama neurema ava vanoti havana kana zukwa zvaro ravati vapihwa mumakore masere adarika.
Isusu usosho ovya hakuna mari yatiri kupiwa. Tiri kutambura, tiri vanhu tinotambura. Tichitambura kudaro, takanzi tinyorese kusosho ovya takanyoresa. Asi hapana mari yatiri kupiwa. Asi kudhara tichiri kusenza samazimudhora taipiwa mari. Iko zvino pakazotanga kuti tiusevenzisa maUSAS kanzi tiapply tikano apply. Asi hakuna mari iri kupiwa. Kwainzi uri kupiwa $20. $20 acho haasi kubuda. Tinotengesa mustreet. Zvatinotengesa mustreet vekanzuro vanotora, vanouya votora.
Vadimikira vanoti kunyange hazvo bumbiro idzva remuteme wenyika, iro risati rave muteme wenyika, richicherechedza kodzero dzevanorarama neurema, hurumende inofanirwa kusungirwa kuona kuti kodzero dzevanorarama neurema dzachengetedzwa.
Ziri kunzi, hurumende ichakwanisa kubatsira vanhu kana zvichinge zvawanikwa. And the fact that when resources are available, iyo iri kutemesa vanhu musoro. Bhozi iri kutorwa sekuti ziri kuzoitwa as a last resort instead yekutoti hurumende inofanira kunge ichibatsira vanhu vakaremara ne this and that zvobva zvaguma zvakadaro. Saka nyaya yekuti kana maresources achinge awanikwa iri kunyanya kushungurudza vanhu nekuti pane mukana wekuti you can knock upa door uchiudzwa kuti hasati zvaita. Inga makanzwa nipo bumbiro chinzi kana zvichinge zvaita muchapiwa pari zvinhu hasati zvaita. Saka ipo papo tiri kuchema napo kuti kudai panyatsa kuchinjwa wedding yacho.
Vamiriri vevanorarama neurema ava havana kukwanisa kusangana navabiti asi vasangana nana muzvina hofisi mubazi rezvemari avo vanonzi vavavimbisa kuti vachanyatsozeya nyaya iyi navabiti. Hatina kukwanisa kutaura navabiti pamwe negurukota rinoona nezvevashandi pamwe nevanoshupika amai Paurina Gwanyanya Mupariwa sezvo vanga vari muparamende manga muchizeyewa bhiri rebumbiro remutemi wenyika kunyange hazvo vabiti vachigarotaura kuti homwe yehurumende yakabooka. Zvichakadai, dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti mutungamiri wevechidiki muMDCT va Solomon Madzore vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutuka mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vamadzore vanonzi vakafananidza vamugabe nedhongi rinogamina pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo kumushumbi pools kumbire mudunhu remashonaland central mwedzi wapera. Vamadzore vakanga vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso naMajor Street akanzwa nyaya iyi kubhindu rasvondo rapera, asi muchuchusi wehurumende vamunyaradzi mataranyika. Vakashandisa chikamu 121 chemutemo weCriminal Procedure and Evidence Act chinoita kuti musungwa arambe ari mujeri kwemazuva manomwe hurumende ichipikisa mutongo wedare wekupa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kudare repamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.